Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika votarisirwa kudoma muchuchisi wenyika kuitira kuti atore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana. Vaive mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanobuda mubato iri vachinobatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Sangano reLaw Society of Zimbabwe roendesa kudare repamusoro makambani anotevera zvikwerete sezvo mutemo usingabvumidzi makambani aya kuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kudoma muchuchisi mukuru wenyika pamazita emagweta matatu avachapiwa neJudiciary Service Commission kana kuti JSC. Munhu anenge asarudzwa achatora chigaro chakasiyiwa navaJohannes Tomana avakadzingwa basa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yeuori nekutadza kuita basa nemazvo. Pari zvino pane vanhu vasere vachabvunzurudzwa neJSC kuRainbow Towers pamberi peruzhinji musi wa21 Nyamavhuvhu. Vachakwikwidzana ava vanoti vakafanobata chigaro ichi vaRay Goba, mutevedzeri wavo amai Florence Ziyambi, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, vaCharles Chinyama, vaWilson Manase, vaJacob Manzunzu, amai Tekla Mapota uye vaPeter Mufunda. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta muchinafundo Lovemore Maduku avanoti masarudzirwo ave kuitwa muchuchisi mukuru aya ari nani pane zvaiitwa kare.
Tingati zvaanani pane zvaiitwa kare, asi hazvitauri kuti munhu anenge aisarudzwa toti hanzi tingati zviri pachena steven. Zvaiitwa kare ndezvekuti hamusaitombotaurirwa kuti vanhu vari kumbofungwa nezvavo kuti vaitore chigaro cheujaji kana chaprosecutor general ndevapi, asi zvese zvaingoitwa muchihwande hwande vozongobuda nezita. Saka izvizvi zvavaiita muchihwande zviya ndo zvaakuitwa vanhu vese vachiona, but hazvibvisi kuti kana paine munhu ari kudiwa ipapo kunzi aazoita prosecutor general angatadza kubuda, anokwanisa kungozobuda as long as zita vake raita pamazita matatu anozoenda una president.
Tichitarisawo kusununguka kwehofisi yacho kana munhu wacho anenge asarudzwa, pane kusununguka here tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Zvinoenderana nemunhu anenge apiwa chigaro ichocho. Kana pakapiwa munhu ane pfungwa dzinonyatsoshanda, anokwanisa kuti aite zvakawanda akasununguka. Asi kusununguka kutori pazvematongerwo enyika munyika yega yega hakuzoendi kusvika pa100%. Unosi pamwe wakasununguka 60%, 40% hazina kusununguka. Wakasununguka 70%. Hakuna kusununguka kuti anzi ungati munhu akaita prosecutor general aenda zvaanoda. Ndosaka makazoona vatomana pavakatanga kumboita zvinhu zvishoma zvavo zvavanga vazwi zvavawira nevamwe vanhu vakatobviswa pachigaro. So vanhu vasatarisira kuti pane munhu angaitwa prosecutor general kana kuti angaitwa judge onyatsosununguka zviya zvokuti anoita kusvika 100% ari independent, kunenge kuri kunyepa ikoko. Kunze kwekuti vanhu vacho vanopuwa zvigaro izvi vanoita basa rokutenderera vachinyepera vanhu kuti aiwa aiwe muindependent kana ari chief justice yavo kunyepa ikoko, kana kuti white apostle jaoda ai muindependent. Aiwa vari independent kune some percentage. Munhu anonzi anotarikwa kuti ari independent kusvikira papi No debate ringaitwa hilo.
Asi tichitarisa mastai vanhu varipo ava pane vamungati here anganzi ane udzamu hwakadzama hwekuti angangoitawo zviri nani.
Ah pane varipo vari 8 ehe varipo handingazotaura hangu mastai ndikakanganisika ma interviews.
Muzvinafundo Love More Maduku ndo vari kufanotungamira bato reNCA uye vachidzidzisa mutemo paInvest of Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vaiwe mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya. Vabuda mubato iri vachidzokera kubato ravakatanga vari reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai. Vamuchauraya vakadzingwa muMDCT muna kurume 2014 vachipomerwa mhosva yekusateerera uye kusaremekedza musangano. Asi vanoti kunyange hazvo vakanga vazoenda kuna mamwe mapato akaumbwa nevamwe vakabudawo muMDCT vakaona zvakakosha zvikuru kuti vadzokere kubato ravakakura naro. Vamuchauraya vakatora mukana wemusangano wevechidiki wakaitwa kuchipinge nemugovera wapera kuti vazivise nezvekwavanoti kudzoka kwavo kumusha. Vanotiwo havasi kudzokera kuMDCT nekuti vari kuda chigaro kana mari kwete, vachiti kubato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaiwana zvose zvavanoda asi pasina tarisiro yekuti bato iri ringabvisa mutungamiri wezanupf waRobert Mugabe pachigaro here. Ngatinzwe hurukuro yataita navamuchauraya pamusoro pedanho ravo iri.
Chikonzero chaita kuti ndidzokere kuna vatsvangirai kana kuti kuMDCT inyaya yekuti vanhu ndo zvavanga vachitaura, especially vazhinji vanhu vetinogarisana navo vanga vari vatsigiri nemaviews evanhu vakavanda munyika vanga vachitaura kuti zviri nani kuti tiite chinhu chimwe chete tione kurwisa ZANUPF. Saka ini ndakaona sekunge tsvangirai ndiye munhu ane mukana mukuru wekurwisana Mugabe.
Zvakaita kuti munge muchibuda mubato iri. Zvashanduka here zvinhu izvozvo?
Chekutanga ndingade kuita clear ipapo kuti pandakaparadzana navatsvangirai kana kuti pandakabuda muMDCT handina kubuda as such sekufunga kuri kuite vanhu. Kune vamwe vangu vakabuda voluntarily. Ini ndakatodzingwa muMDCT. Kenye kuti takambonge tichitambira pamatwitter zvanga zvisikatenderwi.
Saka makatambirwa sei?
Ndinode kupe kutenda. Mhuri yeMDCT yakanditambira zvikuru.
Pane vamwe vari kuona kudzoka kwenyu kweMDCT semunhu anongotsvaka mikana kana kuti anganzi pachirungu an opportunist. Munoti nevanhu vane maonero iwe?
Vanhu ivavo vanhu vanenge vakarasika. Ndingade kunyatsotsanangure kuti hapana mukana wandiri kutsvaga. KuRDZ ndanga ndiri national spokesperson, mutauriri webato, but ndadzoke kundoita an ordinary member. Chechipiri, pandanga ndiri kuRDZ inotungamirwa nava Elton Steers Mangoma, hapana kana chinhu wani chandaishaya.
Vanga vari vapishai muchauraya vari parunare nestudio 7 vari kuchipinga. Tabatowo mutauriri weMDCT vaobet gutu avanoti sebato vanotambira nemufaro danho rakatorwa navamuchauraya rekudzoka kumusha, vachiti vamuchauraya munhu anozivikanwa zvikuru nekushandira musangano.
Ichokwadi jonga, mumwe wedu comrade Bishai Muchauraya vadzoka kuna vamwe, vadzoka kumusha. Mumwe wedu munhuna wedu comrade wedu Bishai adzoka kumusha. Saka ndinoda kuvatambira, ndakamirira bato guru ravanhu kutungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai, bato reMDC. Ishai tinomuziva semukomana anoshanda zvine simba, zvino mutsindo. Tinoti kwandiri ndinoti munin'ina, Ishai, welcome back home. Wadzoka, dzoka uyamwe, wadzoka kumusha. Saka tinoda kutenda zvikuru, tichikurudzira vamwewo vanga vambobuda mumusha. Kana muchida kudzoka, dzoka henyu. Goni rakavhurwa, musuo wakavhurwa, tokudai mose.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuchauraya vari kudzoka vachitangira papi mubato?
Chakanakira bato redu jonga, hatinyanyo kutaura nenyaya yezvinzvimbo. Tinotaura nenyaya yekuti bato rakasimba here kupfuura chinzvimbo chine munhu. Saka kana vadzoka kudai, zvinenge zvaakutungamiri weprovhinsi yekumanikaland. Zvichisanganisana nekuti ivo branji ravadzoka nderipi, wadzi yavadzoka nderipi, asi hazvina basa kuti munhu adzoka achida chinzvimbo. Aiwa, isu tinoti munhu adzoka mumwe wedu. Zvinzvimbo zvino zvinongozoitikawo zvazvo, tinongoti muchirungu hanzi icing on the cake. Zvinenge zvaakuvatungamiriri venharaunda kuti vaone kuti votanga vari pachinhano chipi.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemabasa emakambani nevanhu vanotevera zvikwerete zvisina mvumo kana kuti madebt collectors. VaHogwe vanoti vave kukwidza nyaya iyi kumatare kuitira kuti vese vari kuita izvi vamiswe kuita izvi sezvo vari kushungurudza vanhu. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
VaHogwe vanoti pasi pemutemo magweta chete ndiwo anobvumidzwa kutevera zvikwereti. VaHogwe vaudza Studio 7 kuti magweta munyika anozviziva kuti pave nevanhu vakawanda nemakambani ari kushungurudza vanhu kuvachichidzira pamwe nekuvatorera midziyo yavo nekuda kwezvikwereti zvinenge zvisina kubhadharwa. Vati kuita kwakadai hakusi pamutemo. Vati basa rekutevera zvikwereti rinobvumidzwa kuitwa chete nemagweta, uye kunyange ari magweta anoita izvi, hapana munhu anotorerwa mudziyo wake pasina mutongo unenge wapiwa nedare redzimhosva. Kunyange hazvo makambani emadebt collectors awanda munyika uye ari kushandiswa nevakawanda kusanganisira makambani ehurumende, makanzuro nevemabhizimisi, VaHogwe vati hapana mutemo unopa makambani aya mvumo yezvaari kuita.
Hapana mutemo unovapa kodzero yekuita basa iroro, saka nokuda kwaizvozvo hapana futi mutemo unovasungirira kuti vange vachizvinyoresa kuti tiri madebt collector. Saka hapana futi yatingati komiti inoongorora mashandiro avo, saka nokudaro havana kodzero yekuti vange vachiita basa iroro.
VaHogwe vayambira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakavingwa nemadebt collectors anenge asiri magweta.
Saka madebt collectors kungofundisira vanhu chete. Vanhu ngavarege kufundisirwa nemadebt collectors, ngavavhare magedhi vavo vavo dziti bvai pano tinokuenderai kumapurisa.
Vati vachakwidza nyaya iyi kudare High Court senzira yekuchengetedza veruzhinji. Vati sangano ravo range riri kutsigira mumwe mugari wemuHarare uyo akakwidza nyaya iyi kudare, asi vati vave kuita izvi vega mushure mokunge mugari uyu avasina kudoma nezita arega kuenderera mberi nenyaya yake. Vagari vakawanda muHarare vange vari kunyunyuta nenyaya yemadebt collectors mushure mekunge kanzuro yeHarare yatsvaga kambani yeWorld Cash Debt Collectors kuti itevere zvikwereti kubva kuvagari. Kanzuru yakazomira kushanda nekambani iyi mushure mokunge nyaya iyi yakwidzwa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kutaura nevebazi rezvemutemo kuti tinzwe kuti sei vari kurega madebt collectors achiita madiro ajojina sezvo achinzi ari kushanda zviri kunze kwemutemo. Mune imwewo nyaya VaHogwe vati sangano ravo riri kuongorora magweta 15 ayo ari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye achabviswa pagwaro remagweta kana achinge awanikwa aine mhosva.
Pane gweta rimwe chete ratakabvisa pagwaro remagweta. Kune mamwe magweta 15 vatiri munzira yekuti tivabvise futi pagwaro remagweta nokuti vane mhosva dzakasiyana-siyana.
Kunyange hazvo magweta achinyoresa kudare repamusoro reHigh Court, veLaw Society of Zimbabwe ndivo vanopa marezinesi ekuita basa kumagweta uye ndivo vanoranga kana magweta achinge achikora mutemo webasa kana kupara dzimwe mhosva. Munyika mune magweta zviru zvitatu uye chikamu chepakati nepakati ndivo vane marezinesi ekuita basa reugweta kumatare. Kwozotiwo chimwe chikamu ndechiya chimagweta ari kushanda kumasangano akazvimirira makambani kana hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika nhatu dzemuAfrica dzinoti Angola, iyo yakapfuma nemafuta, Kenya, iyo inove nyika yakasimba kumabvazuva kweAfrica, pamwene Rwanda inove nyika duku iri kusimukira zvikuru dziri kuita sarudzo dzakakosha muna nyamavhuvhu. Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi munyika nhatu idzi pamberi pesarudzo. Nyanzvi dzinoti kunyangazvo nyika nhatu idzi dzakasiyana kwazvo pamamiriro zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, sarudzo idzi dzinogona kuunza shanduko huru panyika yoga yoga. Munhu anga akapakata muchina wekuchekesa miti kana kuti chainsaw acheka vanhu vashanu muguta reShaffhausen kuSwitzerland nasi. Mapurisa ati murume uyu apinda mumahofisi eimwe kambani yeinsurance iri mukati meguta duku iri akakuvadza vashandi vaviri nevamwewo vanhu zvavo vatatu. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe mukudzidzisa vechidiki nyaya dzeHIV AIDS. Izvi zvinotevera ongororo yakabudiswa neUN AIDS svondo rapera iyo inoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005 vechidiki vari kusarira munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo inoti munyika dzakadai seZimbabwe, Zambia neMalawi, chidimbu chevechidiki munyika idzi havazivi mamiriro eropa ravo uye vane utachiwana havasi kuwana mishonga. Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS, amai Muchanyara Mukamuri, vanoti vana vari pakati pemakore 15 kusvika pa24 vanonyanya kuvavarira kudzivirira pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvepabonde.
Vana ava isu tinovaona savana, but mukati moupenyu hwavo vana ava vatanga zvekuenda pabonde vari vana vadiki. Saka nyaya yavo huru ndeyekuti vanoedza chose kuti vadzivirire pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvebonde. Saka mukudzivirira pamuviri, vamwe vavo vatotanga kushandisa kunyange family planning methods dziriko, nzira dzekudzivirira vana dzekuita pamuviri. Asi nzira dzekubata HIV hazvisizvo zvizhinji zvingati vanenge vachitya nazvo kuva waridhi nazvo.
Amai Mukamuri vatiwo zvakakosha kuti vedzisvondo vaparidzirewo shoko rekuongororwa ropa kune vechidiki, sezvo vechidiki vari kuita zvepabonde vasati varoorana.
Vana vedu vazhinji kunyangwe nevanoenda kudzisvondo maChristians, ikoko kunongokurukurwa nyaya yekuzvibata abstinence. Hapana zvavanogona kuti vangataura vari mukati mekereke kuti abstinence ndizvo hazvo, asi isu tinokundikana kuti vawane kuwana dzidziso dzingavadzivirira. Vane vachitya kuti vataure kuti tipeiwo mamwe mazano ekudzivirira.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vatiwo nyaya yekusarurwa ndo inokonzera vechidiki vazhinji kuti vasada kunoongororwa ropa.
Vana vezera irori vatoti maadolesensi waya, kana takatarisa nyaya dzeHIV panotariswa nyaya dzestigma, potaurwa nyaya dzedisclosure. Vana vari pazera irori vane dambudziko panyaya yekuda kunotestwa nenyaya yestigma inoitwa necommunity. Havadi zvokuzonongedzerwa kuti ini ndiri kurauya rurama notachiwana, uya anodi anomwa mapiritsi ari pachirongwa. Saka tozongo zvokuti kana vakanga vasina kunge vawana kupiwa ruzoro rwakanyatsokwana, vamwe vana vachona vanotozoti kana vambotanga vari pachirongwa kuri kuti vakazvarwa vari HIV positive, vabereka vakasavazivisa vanogona kuzotongomira pakati apo.
Vahwingiri vakurudzirwa vechidiki kuti vaongororwe ropa nguva nenguva. Vahwingiri vati vechidiki vanofanirwa kutora mikana yekuvapo kwemishonga yeantiretroviral therapy kuti vaongororwe votanga mishonga nguva ichiripo. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Musawenkosi Donia Saurombe, akapinda munhoroondo yekuva wechidiki wekutanga muAfrica kupedza zvidzidzo zveDoctor of Philosophy aine makore 23. Muzvari Saurombe, uyo akakurira kuBotswana, akaita PhD yake paNorthwest University Mafikeng kuSouth Africa. akatanga zvidzidzo zvepayunivhesiti aine makore gumi nematanhatu, akapedza degree rake rekutanga aine makore gumi nemapfumbamwe. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Saurombe kuti tinzwe kuti vakakwanisa sei kupinda munhoroondo yekudzidza muAfrica.
Kwekutanga vabereki vangu vainge vari a bit concerned nenyaya yekuti ndijambiswe, mainly because vaisada kuti ndizonge ndiri panguva yakaoma in terms of coping ne syllabus dzevana vanga vari mberi kwangu. At first vakamboedza kuramba, but teacher vangu vegrade 3 Maita Derera iko kuBotswana vakasuggesta kumaparents angu kuti ndijambiswe because ndandiri mwana angaine a lot of energy. Ndakaona doctorate re industrial psychology. Basically zvazvinoreva ndezvekuti basically ndinoongorora zvinoitika pakati pevashandi nevashandirwi.
Zvakamira zvakadai imo muno muAmerica wafambirei?
Ndafambira academic conference inenge ichiitika kuLas Vegas, inenge ichitanga musi wa27.
Iwewe zvii zvaungataurirawo vamwe vasikana vechidiki vari kudawo kuita maPhD sewe zviri nyorere?
Zvandinonzwa mumwoyo mangu ndezvekuti everything is possible as long as munhu achitenda muna Mwari. I'll just advise especially vasikana vechidiki kuti tisiyane nezvakawanda mulife. Upenyu uyu hune zvinhu zvakawanda zvinotapira nezvisingatapiri, and at the end of the day it's important kuti munhu azive chaanenge achida, especially issue ye yevakomana. It's very important because zvino destroy vasikana vakawanda. Iwewe funga nekuziva nezvezvauri kuda mulife mako, pursue my goals and my ambitions ako, and then everything else zvinozouya kumashure.
Avanga vari muzvare Musawenko Sidonia Saurombe vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Mumwe mufundisi ane mukurumbira munyika anoti haasi kufara nemabatiro ari kuitwa kodzero dzevanhu munyika pamwe nehumbi midoga uri kuitwa nevakuru vezvematongerwo enyika. Tanonoka Wande anotipa nyaya inotevera.
Baba Oscar Vemta vechechi yeRoman Catholic vanoti zvinovarwadza kuti vanhu vari kunetsewa munyika pamusoro pezvavanofunga uye nezvavanoda kuita munyika yavakaberekerwa. Baba Vemta, avo vachangobuditswa muchipatara, vanoti vezvamatongerwo enyika havafaniri kusungurudza vanhu sezviri kuitika munyika pari zvino.
Tinofunga kuti hapana rusununguko, vanhu vari kutya kutaura pachena savari kufunga, uye vanhu vanoda kutara pachena nomwoyo wakasununguka savari kufunga. Asi pfungwa dzakadai kana dzichitaurwa pachena dzinovapinza munjodzi, nokuti pane mapurisa nevamwe vakadai vari kutsvaga vanhu vakadai vasinganyatsovirirana nevakuru vakuru. Saka tiri munyika isina kusununguko.
Baba Vemta vanoti pane mapato maviri akarwira utongo hwejechetere muZimbabwe, asi nhasi vamwe havachabvumidza vamwe kutaura mumweya hwejekerere. Vanoti kukunda kwakaita varwi verusununguko munguva yehondo hazvireve kuti sarudzo hadzichina basa munyika yakasununguka seZimbabwe.
Vanhu vanofunga kuti magamba akakunda, saka anofanira kubvumidzwa kutonga misi isingaperi. Vanhu vanoti nguva nenguva voruzhinji vanofanira kusarudzira hurumende itsva nevatungamiriri vatsva. Saka vamwe vanofunga kuti sarudzo election haisi kumbofanira kuitwa, nokuti magamba akambotora utonge wenyika once and for all. Asi vanhu vanofunga kuti kwete nguva nenguva vanhu vanogona kusarudzira vavanoda norusununguko zvakare. Saka panofanira kuitwa sarudzo, vanhu vachisarudza vatungamiriri vano nomwoyo wakasununguka.
Chimwe chinhu chiri kunetsa baba Vemta kunyuka kwemapato ezvematongerwo enyika ayo anoramba achiumbwa panguva iyo mamwe mapato ari kuronga kuti abatane musarudzo dzegore rinouya.
Handifunge kuti kutangisa mapato matsva nguva nenguva nokuva vanzeridza nhamba yemapato handifunge kuti ndo zvinotiponesa nokutisunungura. Zvatinoda ndezve kuti munhu ari vese anofanira kubvumidzwa kutaura zviri mukati mehana yake.
Baba Vemta vanoti kana munyika musina rudo, rukudzo nemwoyo wokupa vamwe mukana wokutaura zvavanoda, hazvina zvazvinobatsira kunyange nyika ine masoja, nekuti simba rezvombo harisi iro rinoponesa nyika dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe. Baba Vemta vanozikamwa zvikuru muZimbabwe kuburikidza nekushanda kwavanoita nevanhu vechitendero veRoman Catholic mumusha weMbare. Baba Vemta vane zvinyorwa zvakawanda zvinoshoropodza utongi hwomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vakavawo umwe wenyanzvi dzakaita ongororo yokupondwa kwevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands munguva yeGukurahundi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wan.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors chakundikana kuenda kumakundano eAfrica Nations Championships kekutanga kubvira makundano aya akatanga mugore ra2009. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mawarriors nezuro akarohwa 5-4 nemabhora emugadzirirwa kana kuti nemapenareti mushure mekunge vaita mangange 1-1 neNamibia mumitambo miviri yemunzira yekuenda kumakwikwi e2018 African Nations Championships ayo anodaidzwa muchidimbu kunzi CHAN. Mawarriors aive akunda 1-0 National Sports Stadium nechibudzwa chakabva kuna Prince Dube, asi izvi hazvina kubatsira sezvo chikwata cheZimbabwe ichi chakarohwa 1-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muvhindo kusvondo rapera. Aka ndiko kekutanga kubvira makundano ayatanga muna 2009 kuti chikwata cheMawarriors chitadze kuenda kugungano rezvikwata zvenyika zvinorura muAfrica. Murairidzi weZimbabwe Warriors Sande Chidzambwa anoti akamanikidzwa kushandura chikwata chake nemhaka yekusaveko kwevatambi vakawanda uyezve nekuve nenguva shoma-shoma yegadziriro. Zvakamira zvakadai, chikwata cheMawarriors sevechidiki chemaunder 17 nhasi masikati charohwa neMalawi 3-0 makundano ekosafa Castle Cup ayo ari kuenderera mberi muMauritius. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kukundwa kwakaitwa Zimbabwe Warriors nezuro nechikwata chekuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kudoma muchuchisi wenyika kuitira kuti atore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana. Vaive mutauriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya vanobuda mubato iri vachinobatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Sangano relo Society of Zimbabwe roendesa kudarire pamusoro makambani anotevera zvikwerete sezvo mutemo usingabvumidzi makambani aya kuita izvi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha ku Studio 7, zitumirei ku studio7@voashona.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gandhi.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya kuba abantu abayi 7 abavothiwe ngomgqibelo. Kuthiwa khona baphathisa ku demonstration ngomgqibelo egcwele. Bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Abasakhulayo be-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo bakhululwe lamhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail.
So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe angalingi kule gebe ukuthi lathi sifundise nxa sikhangele u-Section 7 we-constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-constitution.
Inhlanganiso yamagqwetha le-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ziyabambisana emkhankasweni wokufundisa uzulu ngamalungelo akhe.
Akhe phansi amaqembu amela iZimbabwe emidlalweni we-rugby lo enguqu emidlalweni aphatheke kiyo ngempela viki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Abasakhulayo bebandla le-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo kulandela ukutshengisela besola ugatsha oluqhuba ukhetho olweZimbabwe Elections Commission bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso se-bail. Abasakhulayo laba bebesithi indingeko yogatsha lwe-ZEC eyokuthi ababhalisa ukufakwa kulohlu lwabavoti kumele babe lobufakazi bokuthi bahlala ngaphi yesulwe ngoba abasakhulayo bengelazindlu. Sixoxe lomgcini sihlalo MDCT kugatsha lwabatsha esigabeni senkabazwe umnumzana Brian Dube.
Ya kuba abantu abayi-7 ababotshiwe ngomgqibelo. Kuthiwa khona baphathisa ku-demonstration ngomgqibelo egcwele. Bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Kahle kahle kuthiwa licala bani abaletheswa?
Kuthiwa khona participate in an unlawful gathering detention commit violence.
Manje baphethwe njani? Uke wezwa yini ukuthi baphethwe kahle nxa lapho bevalelwe?
Abesemapholiseni ukutshaywa akabatshaywanga benziwanga lutho bakwanisa ukuba legqitha labo ngesikhathi kodwa ukuthi nje khona ukuvalelwa khonokho bakuvele kungela justification ukuthi bakusenzelwane ngoba there was no fear of anything. Abantu laba baphongubanjwa bezihambele etown endaweni ezijiyeneyo. Abanye babanjwa bezihambele rank. Abanye babanjwa ema-flea market. Abanye babanjwa bezingenele emakhombini. Bephongukhangela ukuthi umuntu angabe egqoke into ye-red efana njenge-regalia ye-MDC. Izinye izinto ingayisiyo regalia ye-MDC. Bephongubamba randomly abantu. Not ukuthi babamba abantu be-demonstrator, hayi. Baphongubamba abantu. Ngisho ukuthi i-pre-trial detention yona leyo yesingayifuniyo yokuthi amapholisa abekho ngifuna ukuthi ahlukulise abantu azwise abantu ubuhlungu kuphela bekwazi ukuthi kulakulalo. So who compensated for the detention Saturday, Sunday until today around 3.
Manje kuthiwe ne court?
E court kuthiwe khona $100 day each and kwatiwa varipote kanye ngamaviki amabili. Into nje esingayifuniyo khonapho ngeyokuthi amapholisa vele wenza njengathi bona ibabafanisa ukuthi bachere abantu ukuthi can you demonstrate or not, which is not true. Our constitution and section 25 year poster, it only gives the police ukuthi babe le right yokuphiwa notice yokuthi something is going to happen, not necessarily ukuthi bona ibabafanele ukuthi ba-approve.
Hello ke ngumnumzana Brian Dube umgcini sihlalo MDCT kugajalo wabatsha esigabeni senkabazwe ubekhuluma icingweni le studio 7 esegweru.
Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights isibambisane lekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, emkhankasweni wokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kanye lokumunyethwe isisekelo sombuso esitsha. Iziphathamandla zenhlanganiso lezi ziphakathi kokwethekelela indawo ezitshiyeneyo emadolobheni lasemaphandleni zikhulumisana lezakhamizi. Sixoxele siphathamandla seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okuningi ngemfundiso abayenzayo.
Nxa sikhangele section 7 we-constitution uthi yena uhulumende kumbe even ama-organization azimeleyo kumele efundise abantu ukuthi bebekwazi nge-constitution. So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe anganiki kulevule gap ukuthi lathi sifundise. Nxa sikhangele u-section 7 we-constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-constitution. So asikhangele amalungelo siyabe sifundisa abantu, siyabe sikhangele nje amalungelo lawa amemethela igwalelo ka-2018 olo constitution. Sikhangele amalungelo ama-civil and political rights, sikhangele amalungelo angama-socio economic rights, ngoba nxa sikhangele i-constitution yethu leyi silamalungelo achiyetshiyeneyo nxa ukhangele izigaba zamalungelo abantu.
Lapho lihambe khona eselifinyelele khona ikakhulu emaphandleni lithole besazi yini ukuthi simumethe isisekelo njalo lamalungelo abo bebawazwisisa yini abantu?
Okukhona ukuthi kwezinye izigaba zafuthi ukuthi abantu bayabekwazi nje kodwa bengakwazisisa okujulileyo. Abanye vele baya bengazi lutho vele ngogwalenemeli bathi hhayi thina vele azange silubona, azange siluhambe, asikwazi lutho. Njalo nxa ukhangela indaba ye-constitution lona vele lugwalo lolano esingathi ngesikhiwa is too technical for abantu ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kuthiwa i-constitution imumetheni. So kuyabe kufuna vele umuntu efike ekhulumisane labo ngendlela abakwanisa ukuthi bekuzwisise. Ngesikhiwa singathi break it down to smaller things ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kathi xa sikhangela i-constitution sikhangela into ezikhangela njani. Uthi bekuzwithi hayi sikhuluma ngendaba eziphathelane lokuphila kwabo usuku lensuku. Nxa uvuka usuyolala mengokukhangela namalungelo omuntu, sikhangela ukudla, sikhangela amanzi ahlambekileyo, sikhangela impilakahle, sikhangela abantwana ukuthi beyesikolo, sikhangele indaba ezithiyetshiyenezo nezo abaphila azo. So sikhuluma nabo sikhangela i-constitution ukuthi kathi yona i-constitution ithini mayelana lo ndaba zonezi eziphethe impilo zabantu emaphandleni kumbe ngabe zemadolobheni. Kwesinye isikhathi uyafika ukuthi bane-limited understanding kodwa kwaye kumele kube lo muntu ozabancedisa ukuthi bezwisise okungcono, njalo bezwisise ukuthi hhayi yikuyini abangakuyenza nxa singathi kumbe amalungelo abo sehlukile.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Owake waba umphathintambo wezokuthengiselana osengumkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Moyo ungundaba emlonyeni kwabezindaba kulezi nsuku kusukela ngenyanga ephelileyo, lapha azazise ukuthi uzancintisa ekhethweni lukamongameli ngomnyaka ozayo. UBenedict Nhlapho uhlale phansi lo Moyo waqala ngokuthi akaziphendulele kulabo abathi uthunywe yiZANU-PF ukuthi azodabula phakathi nani labazavotela amabandla aphikisayo.
Ngemva kokumemezela kwaMnumzana Nkosana Moyo enyanga ephelileyo ukuthi usebumbe ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda, APA, kanye lokuthi uzancintisa ekhethweni kwamongameli, iningi labezindaba sebemthenhlo ngeziqu zamehlo. Imbuzo esemqoka-ke ukuthi lindoda esebenzela amankampani ahlonipheka kakhulu emazweni achiyeneyo e-Afrika laphesheya ngambe ingaba yiyo yini impendulo yokukhulula iZimbabwe kumaketane okuyanga, ukusilela kwemisebenzi, ezomnotho ezilele ngogedla, lo mbuso osebenzisa udlakela njengensika yawo. Ngambe kungaliqiniso yini ihungahunga lokuthi usetshenziswa libandla elibusayo?
Mina ngizange ngibe kuZANU PF. Ngangena ku-government kaMgabe ngisuka ngaphandle kweZANU. Ngoba i-government yethu imele ibe ngeyabantu bonke. That's why I went in the first place. Ngathi sengingenile, yala ukutshintsha izenzo zayo. Yikho kwenza ukuthi ngiphume in less than a year. So mina ngizange ngibe umuntu wezanga. Ngaphuma ngoba ngingavumelani labo, kube sokuthiwa ngiyi-project yawo. Ngiyabe ngayizwisisi ukuthi kuhamba njani.
Lokuthi vele indaba esebuyela kwezombusazwe.
Ngaphuma ngoba ngangingu-minister. Kathesi umsebenzi engiwudingayo ukuthi mina ngifuna ukuthi ngingene njengo-president ukuthi ngitshengise abantu beZimbabwe ukuthi umsebenzi lo umele wenziwe njani.
Njengoba nje abanye bekhala ngokuqilibezela, yena uzalunqoba kanjani ukhetho olunobuqili?
I-rigging iba lula nxa abantu abavotayo bebalutshwane. Abantu abavotayo bangaba baningi, kuba zima ukuthi i-rigging yenziwe. Yikho-ke mina i-appeal yami ngeyokuthi ucelo lwami abantwini bakithi ukuthi asambeni siye vota sibanengi ukwenzela ukuthi into ye-rigging ibe nzima ukuthi bayenze.
Omunye umbuzo njalo ukuthi kuyini okufake iZimbabwe esimeni esibi kangaka?
Into esiphambanisikile eZimbabwe ukuthi bonke laba bantu kufana lamapholisa, lamasoja, lamajaji, labantu be-intelligence basetshenziswa engani ngabantu bezana. Kumele kutshintshe.
Kwenzekeni ukuthi ezamabhizimusi kobulawayo ebezinone kangaka zinyamalale okomswenya?
Xa kungenza into zona lezo ezokukhetha ukuthi lo ngubani lapha kulobani, industry eya kobulawayo would send around animal husbandry and therefore equal storage should be there. Nxa sikhangela amanye amazwe aseduze kwethu, i-network yokukhonekta ukuthi sihamba njani nxa sisiya kulawa mazwe, which includes i-railway, again i-center yakhona would have been kobulawayo.
Kambe yena umoyo ucabanga ukuthi umnotho welizwe wona ubulewe yini?
Whether ulindebele kumbe usuka eMtare, uManika or whatever, mina kumele ngikunike umsebenzi ngoba ngumsebenzi wakho owaziyo. These are the things we've messed up about our economy. Mina ngithi mina esikwenza kumabhizinis kuyafanele ukuthi kwenzeke even ku-government, ku-politics. Singenza ngaleyo ndlela ilizwe lethu lizaphumelela.
Kuyini azakwenza ngamasela asethethe umnotho welizwe agqiba ezambeni zawo nxa enganqoba ekhethweni?
Into eyenza ukuthi amasela atshontshe izinto engabotshwa ukuthi amapholisa sengamapholisa amasela. So singatshintsha nje khonoku ukuthi amapholisa le-intelligence lamajaji ethu babambene le-political party, amasela azabotshwa. Kuyatshintsha immediately ngoba ungatshontshi uzabotshwa.
Lobanje abanye besithi imizamo kaMoyo ikumba umthombo etsheni, bakhona bathi ngubani wayekwazi ukuthi uDavida uzamehlula uGoliathi. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana zikhala ngokuthi akula nguquko kudaba lwama-roadblocks ngemva kokuba uhulumende ethembise ukuthi aza kwehla. Kubika uMartin Ngwenya.
Umbiko kahulumende wenyanga edluleyo wokuthi imigoqo yasemgwaqweni yama-roadblocks iza kwehliswa wamukelwa linengi, kodwa isihambi zithi lokhe kufana nje kwezinye indawo sokungathi sokwengeziwe. Uhlangothi olubona ukungena kwezethekele elizweni olweZimbabwe Tourism Authority luthi izihambi eziningi zikhonona ngemigoqo yama-roadblocks eminingi nengi le. Ngokunjalo umphathintambo obona ukungena kwezethekele eZimbabwe, umnumzana Walter Mzembi, waxoxisana labanye bakhe kuhulumende ukuthi kwesulwe imigoqo yama-roadblocks. ngenyanga edlule umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe mnumzana Ignatius Chombo utshele idale leparlamente ukuthi imgoqo le iza kwehliswa ibe mine kuphela ngasigaba kodwa umnumzana Raymond Moyo yena ovame ukuhamba phakathi kweGauteng kanye lakoBulawayo uthi akulantshintsho
kuyadanisa kakhulu ukuthi ngivuka ukuthi uthama roadblock saza bayifoni province lokho esiwathola emaningi kakhulu after every 10 kilometers uyethula zonke impahla olaze emotweni ubeke phansi besearch kusuka lapho baqalisa ukupakisha after every 10 kilometers ume futhi uyethula upakisha
umnumzana Stanley Ncube uthi uhulumende kumele akhulume ngelizwe elizwakalayo hashi ukuthi kulama roadblocks aluhlobo olutshiyeneyo ngoba amapholisa elokhu eqhubeka ehlupha izethekeli emgwaqweni
ama roadblock la asebulala itourism ngokuba uhulumeni wasitshela ukuthi kathesi sisebenza jinja bariduce ama roadblocks la kathesi okhanya isandla senxele lesandla sokudla abakwazi benzeni isame government ithi yona ibiza ama tourists ba reduce ama roadblock kodwa amapolisa lokho esemgwaqweni asikwazi amapolisa la ngama roadblock kahulumende kumbe bazifaka bodwa bedinga imali njengenhlala yenza
uhulumende uthi imgoqo yama roadblocks ichiyene esithi uhlobo lwama roadblocks olwehlisayo yilalo olabe kubhalile kulebhakani elulotshwe ukuthi police ahead njalo imigoqo kanye lamadilamu abonakalayo kodwa kuqhubeka kulamanye amapolisa amisa izimoto ngelamgoqo eyenza ama roadblocks njalo izihamba izikhala ngokuthi ziyabanjelelwa njalo kumgceke ukuthi inhlawulo efunwa amapolisa la kayi esikhwameni sikahulumende kodwa ezawo Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Live talk lamuhla sixoxa ngeqembu lenguqu elimela ilizwe eZimbabwe Warriors eliphunyiswe emncintiswaneni we-African Nations Championships. Ngokunqotshwa elikwenzwe ngele Namibia.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hello balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abangamajumi amabili lasithupha ekudubukeni kwebomba edolobheni lelaho kwele Pakistan kwalimala kakubi abangamajumi amahlanu. Leli bomba linakanelwa ukuba lithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa becatsha abedlulisa amalawulo abelihamba ngomdududu.
Amabandla aphikisayo kwele Venezuela abike ngokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili liviki ngenjongo yokubamba umongameli Nicolas Maduro ngamandla ukuthi engaqhubekeli phambili ngokuhlela ukhetho ukuthi lwenziwe ekupheleni kwalinyanga besithi isikhathi silutshwana sokulungiselela.
Abakhubazekileyo bemukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendlela eyenza kube lula ukufinyelela izakhiwo emahofisini esigodlo sikamunicipal weHarare esetownhouse ukuze abahamba ngenqola lamadondolo benelise labo ukungena kulezo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi isilithumi iminyaka bekhulumisana leziphathamandla zikamunicipal eTownhouse ukuba zibalungisele indlela lolu hlobo abangahamba ngayo iramp ukuze abahamba ngenqola yama-wheelchairs lamadondolo banelise ukufinyelela emahofisini la lapho kukhona abakudingayo. Unkosikazi Nasipha Manyawu ngomunye wabekade behluphana leziphathamandla zeTownhouse ukuba kwakhiwe lindlela. Umnumzana Hilary Mlambo ngubaba osesemutsha oleminyaka engamachumi amabili lachiya galolunye okhubazekileyo ohlala emzini wekhuwadzana 7.
I saw ramp lay
eyodwa okumele iyenze ukuthi sithabe hayi but ukuthi thina abantu abale disability sibe le easy access njengoba singabantwana bezimbabwe.
Utshengisa ukujabula okukhulu ngalesi sehlakalo umlambo ethi esezosizakala laye njengoba ubehluleka ugada ama-steps.
Irembu ileyi isilungisile ukuthi thina abantu abale disability sikwanise ukungena lapha and labanye abazabuyayo maybe bazalimala sasa and bakwanise ukungena lapha okululeyo. Nami ngiyathaba, ngithabile kakhulu.
Wengeza ukuba lo kumele ube yisibonelo esihle kizo zonke inkokheli leziphathamandla zombuso wezabelo.
Ama-leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole disability engabuya kivo bangabavaleli phandle njengoba i-example eyenziweyo ngomeya sithabile ngakho ukuthi usivumele ukuthi singene silwe ukuthi i-rampway iyenziwe.
Lanxa umnumzana Marshall Shonai engakhubazekanga utshengisa ukukhathazeka ukuba be ingekho lindlela ye-ramp sonke lesi sikhathi.
This is a historic building, it's an old building.
Isakhiwo esakhiwa kudala lesi esilembali enkulu njalo ngiyazwisisa ukuba kade sathathwa isinqumo sokuba yakhiwe li-rempu. Kuyajabulisa ukubona abahamba ngenqola lamadondolo sebenelisa ukuhamba kulesi sakhiwo okwakuqala embalini yazo.
Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uthi ukusilela kwemali yiwo umgoqo omkhulu kumunisipala weHarare lalapho befisa usuthisa izifiso zezakhamuzi ngendlela engabandlululiyo. Iningi labakhubazekileyo ikakhulu abahamba ngenqola zama-wheelchair lamadondolo bathi kabenelisi ukufinyelela indawo eziningi eziqakathekileyo lalapho befisa ngenxa yemigoqo yokuswelakala kwendlela zama-ramp. Babikwa bekusilinganiso phose esilitshumi ekhulwini abakhubazekileyo elizweni bahlezi bekhalaza ngokwakhelwa indlela zalolu hlobo zama-rempu sikhathi sonke bethi bayabandlululwa betshiya phandle lapho kuhlelwa inhlelo ezehlukeneyo okubalisa ukwakhiwa kwezakhiwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Owesifazana olwela amalungelo oluntu unkosazana Vimbayishe Muswaburi othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalele ePhalamende uthi ukhangelele ukuvuselela amafektali izibhedlela lezikolo koBulawayo alubana ethe wanqoba. Umshwaburi wethu le amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube wa Studio 7 enkundleni yeFacebook. Usekelwe ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ofunda ekolishini leVits University loGary Twala Jackson ohlala khonapha eMelika. Kodwa uBhekisipho Mahlango ohlala eSouth Africa uthe akukhanya ukuthi unkosazana Muswaburi ujongeni. Asizweni umswaburi uNdlovu loMahlangu bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Ngifuna ukubisela impilo ekade sivele siyiphila, impilo enemsebenzi eminingi eyokuthi thina njenge-generation yethu siyakhala. Abaningi bethu abazange beke besebenze empilweni zabo, akula msebenzi. Number one, izikolo i-teacher to student ratio isidabulile. Mina ngisiye Greenfield ibiyi-1:35 kathesi singangena emaklasini ngama-1:6. Imithi ezibhedlela emaklinikhi ngapha akula mithi. So kahle kahle impilo yethu bayibiza ngesilungu bayithi yi-quality of living isiyehlile isiku-zero.
Imbese siya ke kubaba uBhekilizwe. Bhekilizwe kunjani?
Ngikhona kunjani baba?
Bhekilizwe akuphosela khoba.
UBimbayi ulelungelo elikhulu kakhulu ukuthi ancindisane kumuncintisano ozayo. Isikhathi sonke lesi senza amakhetho. Njengoba lesikhathi labo bevele bekhona esifuna ukuthi bangancintisana labo. Asebephume khona le formula ekhanyayo ukuthi balakho abafuna ukukwenza. Ngikubantu bebalekela amaphathi wona la wayiMDC lezano. Besithi bafuna ukuzimela bodwa. Bazama ukulwa lalaba abantu ngoba ekugcineni lapha mnumzana okwenzakalayo ukuthi abantu bangena emaphathini bagqila sebegijimisa ezinye izinto ezingaso kushusa abantu epower. OMDC babe sebefuna ukuthi bekhiphe izana ukwenzela ukuthi babe yibo. So kungumbono wami ukuthi uBimbayi nabo bonke abanye laba abafuna ukubuya bethu bafuna ukuba bezimele bodwa abayenze sike sibe le nto entsha sibone ukuthi ayisebenzi zisebenze yini.
Sinomunye futhi ecingweni singasijunga bambani ye phosela kho baba.
Mina into engizakala ilaba abantu abavule ukuthi bafuna ukuvotelwa manje ukuthi onalungu bebekuphi laba ande ngoba inkinga ekhona la umuntu wonkosekhaya uyayazi inkinga esekhaya kusasa kuvotelwa lo kusasa kuvotelwa lo they only disturbing abantu abavele bekhona belwela ukuthi kule nkinga ekhaya njengoba wena ufuna ukuvotelwa kobulawa abantu bakobulawa basokolile you know that akulama industry kobulawayo right now
kakhulu.
And to make matters worse, ufuna ukukhipha laba abantu abake basiza usokubhedile ekhaya iMDCT.
Lapho lizwe ingxoxo phakathi kuka Nkosazana Bimbayi Shemushwaburi exoxa endawonye loBhekilizwe Ndlovu, uBhekisipho Mahlangu belo Gibbs to the Studio 7.
Kwezemidlalo akhe phansi amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emidlalweni weRugby kanye la kumdlalo wenguqu njengoba enqotshwe kumidlalo abephatheke kuyo ngempela viki edluleyo. Okuninga sikuzweni kunthathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanje.
Asekhithike njengamazulu amathuba okuba iqembu elimela ilizwe kumdlalo weRugby liphakamise inkezi weRugby Africa Gold Cup ngemva kokunqotshwa nge-41-22 elikwenziwe liqembu leKenya ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeHartsfield edolobheni lakoBulawayo. Le mpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selinqotshwe kabili kumncintiswano walonyaka njengoba ensukwini ezedluliwe linqotshwe ngeleNamibia. Njalo umqeqetshi walo uCyprian Mandenge uthi kuzamele balungisise amaphutha abo ukuze bengagunyulwa kusibaya sikaGroup 1A okuyilapho okuvela khona iqembu elithi linganqoba amanye liyephatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Bekumele sidlale njengokulungiselela kwethu. Namuva sidlale i-chop tackling ngoba badlali beKenya bebakhulu kulathi. Kumele senze izinto lezi esingathi zizincane sizenze kakuhle qakathekile khonoko. Osokusele ikuthi silise ukuhlala sikuGroup A.
Iqembu leZimbabwe lizadlala leTunisia kanye leUganda kumidlalo emibili eliselelayo kumncintiswano walonyaka. Kolunye udaba oluhambelana lalolu iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngomphako ngokumkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo ngemva kokunqotshwa ngeleNamibia ngensonto emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare enkundleni yeNational Sport. Iqembu leZimbabwe lizithwele lingutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leNamibia ngemva kokuba lona lingobe nge-1 kanya lidlala lingekhaya. Yikanti eleNamibia lalo lanqoba nge-1 kanya emdlalweni wakuqala okudale ukuba kugcine kutshaywa imbekwa ukuze kutholakale iqembu elizadlulela phambili kwathi eleNamibia laselinqoba nge-5-4. Umgadli ohlohle igoli leqembu leZimbabwe okungakatshaywa imbekwa uPrince Dube uthi ukwehluleka kuzidalela amathuba okuhlohla kulahlise kakhulu iqembu lama-Warriors.
Sehle ukuthi sicreate ama-chances amaningi but for i-team ayiphinde sidlale kahle. Kanti ukuthi akuyenzi ukuthi sometimes ngabe home lidliwe but I think for team asidlale kude. So sabona next time.
Obukele lo mdlalo kumabona kude uRanga Romtero uthi kumele inkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe zibe zifunde isifundo esokuba kumele imidlalo ilungiselelwe ngemfanelo.
AbeNamibia basikhuliyele in terms of bebedlala ibhora nebebegijima nebebekhanya befithi kulathi. So next time must prepare that kumele sithole in isikhathi amaplayers ediyaza neshap.
Umncintiswano weChan uzaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo njalo kuza kuba ngokuqala ukuba ilizwe leZimbabwe lingaphathe yiwo selokhu wasungulwayo. kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa elimela ilizwe kumncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeCOSAFA kwele Mauritius libhaxabulwe nge-5 kanyange leMalawi emdlalweni walo wesibili kulo mncintiswano odlalwe namhla emini. Limpumela izanyemva kokuba leli qembu eliqeqetshwa nguMoses Chunga litshaywe nge-3 kanyange leMauritius emdlalweni walo wakuqala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahale Zansi. Isikhathi sesidliwe nguMangoye zihlobo zami olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lami wenu Chris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.